Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 3rd, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the situation in Zimbabwe as seen by those from the diaspora who managed to visit the country for the festive season.
Some Zimbabweans have been in the country, haven't been in the country for years, and this year, because of the change in government, they managed to pay the country a visit.
What are the changes, if any, that the visitors saw?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kilohertz shortwave Monday through Friday. Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo ngomnyaka omutsha New Year 2018 lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokuyivakatshela ekhaya okwenziwe ngabalabo abanye abahlala kwamanye amazwe besiya vakatsha bebona izihlobo siyazi ukubana bakhona abanye aba sikhathi sebele sikhathi esikhulu kakhulu abanye isizwe kuthiwa besebele ama 20 years lokunye okunjalo ngenxa yomumo osukhona wokuguquka kukahulumende kukhanya abanye bathe sike siyefika sike siyenyathela kodwa ke abanye sike sakhuluma labo bathi bona umehluko ukhona kakhulu kodwa isiwo mehluko kade bekukhangelele ngoba ilizwe lelana selimangobongobo jonga
Ongu vadiwa watiriri ni watariri nasi mchurungwa chedu che Live Talk Diaspora Forum. Tiri kutarisa neje nzendo za tonzo zakaitwa ni wanawe Zimbabwe wanogara kunze kwenyika. Wakawanda kwa zho kudarika manga makure wakakwa nisangu wachenda kumusha kusorore kisimusi nenyue kana negoreza. Vashinji wanuti zakaitika ni kudako kuchinja kana kushanduka kuhurumende rishitewera kuenda kwewewe mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe. Vachitsiwiwa ne mwe we wakambo we watewezeri wawo vayema seno mnanga kwa kunyangu waka zumbo zimbwa mbato iroro waka zozoka mshine mekupindra kwe mauto. Vakaweiwo vavemutungamiri wenyika ndo zvimwe zvaita kuti vakawanda vaone kuti pane shanduko regai tiende kumusha tinonzwa kuti vanhu vakawanda vakakwanisa kunga vachienda kumusha saka nhasi tiri kuti kune vakaenda zvii zvakaita kuti mude kuenda ishanduko dzipi dzamakaona mushure mekunge maenda vamwe vanonzi vakaenda kumusha mushure memakore akati kuti vasati vaenda kumusha ndo zvatoda kunzwa kuti ndezvipi zvakashanduka zvamunoona tambotaura nevamwe Christmas kati vachitaura kuti nyaya hombe yavakanyanyona inyaya yekudzikira kwemapurisa mugwagwa hanzi taingoita zvekunzwa kuti Zimbabwe mapurisa ainetsa vamwe vachiti aiwa taitombozviona tega vakaenda kumusha kubva kuSouth Africa paBeitbridge kunosvika kuHarare kana kuti kupfuurira mino kuti ninge wasangana nemapurisa akawanda zvakadii uye mukati imomo uchidira oil mumaoko avo kwanzi kugrisa maoko uchisipachirwa chioko muhomwe saka vazhinji vari kuti aiwa rwendo runo ndo imwe shanduko hombe yavakaona asi dambudziko rekushayikwa kwemari nderimwe rataurwone vamwe kuti kana wakaenda kumusha usina cash uchitemba makadhi zvimwe zvinhu zvainetsa kuti unge uchitenga nenyaya dzekuti makadhi ainetsa kushandisa
hayi jonga sizwile sibili abahambileyo ekhaya ukuthi mumo ayisiwo kade beucabangela ngoba hayi umumo kuloko kulobunzima imali emabhanga kula khona kokutsho intengo ama prices they're just going up nje
yanzi kune inonzi 3 tire
yokuswipe mabonds
ine mtengo wayo mabonds ane mtengo US dollar ine mtengo chikwereti vari kuchisiya hacho chine mtengo wacho
zvakare asazi kuti check yasebenza ina
check anzi check dzakapesera kushanda vamwe vanoti muna 2010 ndakanzwa mumasharo ndakapesera kuita checkbook muna 2010 saka zvimwe zvezvinhu zviri kutakisirwa nevanhu mushanduko dziri kunzi dzingangoiswa nehurumende itsva vari kutarisira zvinhu zvakawanda zvekuti handizoti hurumende iyi ichakwanisa ronge ichizadzisa zvese zviri kutarisirwa nevanhu.
Yeah, chonga, it's a very difficult time. We hope to be having our special guests, and of course you out there can call us. You can call us right now on +12026192077, or you can text us and send, or even send a WhatsApp message on +12024650318, and we'll call you right back and discuss the issue. Of course, the topic today is the situation in Zimbabwe, how people who have not been there in a long time, how did they find it when they visited, especially over the festive season? Of course, Jonga, some are still there.
Ndizvozvo. Imwe nyaya, Chris, yatiri kuti tikurukure zvakare nevateereri nevatariri. Inyaya dzeshanduko dzinotarisirwawo zvakare nevanhu vari kunze kwenyika, dzakafanana nedzekuvhota vari munyika dzavagere. Ndedzimwe dzenyaya dzadzichinetsa muhurumende yavamugabe. Iye zvino vakawanda vari kutarisirawo zvakare kuti nevimbiso yakaitwa navamunangagwa kuti aya vachatedzera bumbiro remitemo vari kunze kwenyika vanogonanga vachikwanisa kuvhota. Ndozvimwe zvatinogona kukurukura. Tinenge taane mumwe wevadare vedu, handiti?
Yes, Jonga, we have Oliver Chikumba, the MDC, National Youth Assembly, who is in Limpopo, South Africa. Welcome to the show, Oliver Chikumba.
Oh, thank you so much, sir.
Yes, you were in Zimbabwe recently, right?
Yes, I just left Zimbabwe yesterday.
Oh, okay. But when was the last time you had been there before this one?
No, it was almost after a year. But in November, I made the trip to Bedibridge just to go and register to vote.
Oh, okay. That's patriotic of you. Thank you so much. Now, can you tell us from what you saw, does it promise that the country is going the right direction?
That promise, I think it only is something that is too much far-fetched. Was the situation on the ground is divorced from what the people are saying on the Facebook, the ZANPF supporters or so. Because what we wanted or what people are expecting is the revitalization of the industrial hub. We left it because the industry was dead. Everything, looking on the infrastructure, everything, there is nothing tangible that can dictate that the things are going to change. So as it stands now, it's just something that is on people's mouths, but on the ground there is completely nothing.
And some are even saying it's actually changing from better to worse. The queues are getting longer, the prices are going higher, and the cash shortages are getting worse. Did you witness that?
Yes, I did witness that. On the queues on the banking halls, almost every bank was having a long queues. I was in Chipinge, I went to Mtare, I even visited Harare. The queues there, as compared from the time that I was in Zim, there's too much. Things are actually going out of hand. When it comes to prices in the supermarkets there, it seems there's no one who is monitoring. I don't know where the Consumer Council of Zimbabwe. The prices are skyrocketing. No one is monitoring them. No one can just charge whatever he or she thinks is the best price without anyone monitoring. So things, as it stands, there is nothing that they've changed. Things are actually getting worse as compared from before.
Kouyawo vachikumba, nyaya yesecurity ndo imwe nyaya yaimbochemwa nevamwe. Zvikuru vanenge vari mumapata anopikisa vaita kumusha tinotya kuenda. Nemamiriro akaita zvino tichitarisa munguva yekunge vamugabe variwo mutungamiri wenyika, pane zvamakaonawo here zvashanduka kubva paitawo hurumende itsvai pamazienda ipapa pazororo?
Pasecurity vanhu, kutaura chokwadi, hapana chashanduka, nekuti nditoriko kumusha ikoko ndakatonzwa kuti pane vemutwakazi vakaita demo kuBulawayo vakatosungwa. Saka apana everyone is not secure munyika. Haana security yekuti ndikataura chakadi kana ndika demonstrator. As compared to other countries, in South Africa, you can demonstrate against the president, you can demonstrate against the municipal government, or anything. But ausungwi, aurohwi, audii. Saka security yevanhu munyika, hapana kana chadichachinja. Ingori tarisiro yevanhu kuti, maybe with the time, things might change. But so zvaziri papa ground, hapana chadichachinja.
Ya, inyaya inenge yakati omei. Asi ndinoona vakawanda vanenge vari kungoti ngativape nguva iyo vehurumende itsvai. Imi munodawo kuvapa nguva here?
Aiwa, no. How much time do they need? Anyway, who needs time? Because with Mnangagwa, we have been having him in the presidium, in cabinet, since 1980. What time does he need? Because if he ever needs his time, he was given that time, 37 years. Do you think 37 years is not enough time for someone to show changes?
Asika.
There is nothing that has changed. The only change that took place is Mnangagwa is now called the president of Zimbabwe, and Mugabe is the former. But everything, the system is still intact, and they don't need any time because these guys are the same who have run down the country. What time do they need?
Vachikumba, ndakambopa muenzaniso iwoyo kune mumwe munhu wandaitaura naye tichingotaurawo iri hurukuro. Ndakamupa muenzaniso iwoyo ndikamuti zvinogona kuti kana vakanga vavega vamunangagwa saizvozvi vaise shanduko dzinotarisirwa. Akandipa example yekuti aiwa zvinhu zvinogona kunaka. Zvakafanana nekuti iwewe kana wakanga uchinzi kandemiri uri mumba mababa wako. Paunoroora uchitanga musha wako, unoramba hako uchinzi kandemira, asi une maitiro aunoitawo mitemo yako kuhoko kwako kumba kwako kwawaka uko. Ndo zvandakapindurwa nemumwe izvozvo.
No, mukoma jonga inzwenga. No matter how much lipstick you put on a frog, it remains as ugly as it is. Mnangagwa doesn't need any time. But let's give him time. Because someone, even the cabinet, once he was the president, we were expecting some changes in the cabinet. Kudai akadunzira new faces in cabinet imomom that are better. So the horses, all those guys who have run down the industry, all those guys who have looted the diamonds, Obed Mpof, what do you expect? What change do you expect from Obed Mpof? Actually, Obed Mpof, his right place was supposed to be in prison.
Vachikumba
hatu senior police
vachikumba hatugone hedu kuti taure mazita evanhu nokuti vanhu vava vasati vasungwa nenyaya dzamune muchivapomera saka
you can't divorce them from thieves, from thugs who have run down the country. Vanhu vadori netangible evidence, titori netangible evidence.
Kana muine
Bulawayo kuya Obed Mpof, the tallest building Bulawayo, you know, the York House, which house is the Agri Bank. Ndeyake, ungatasa all the service station from Bulawayo to V4s, they are owned by Obed Mpof. He even owns a takeaway in Wange, you know, the miners. And even the public toilets, the Badrama Turan, they are Obed Mpof.
All right, Rambai Muribaru, Vashikumba. Rambai Muribaru, Nare Vashikumba, Taita Muterere, Rambai Muribaru, Nare Gande, Tine Muterere.
Ye, chonga, Salom Laleli, Gunjan. Yebo.
Kunjani?
Siyaphila, ngubani igama?
Masangano.
Masangano. Oh, unjani Masangano?
Masangana.
Mashangana.
Yeah.
Ah, okay. Uvela ngapi? Ibizo le Pet Bridge inlet.
Ah, lise isene miyami le.
Ye, ngithi nge kungapi ekhaya?
Ekhaya ngiphuma eShirezi Malipati.
Oh ye, hayi ngilizwile ibizo lakho. Siyabonga kakhulu ngokusithinta lapho ngasiphathisa.
Okay, mina ngibona ukuthi i-government le ikhona ayikho into ezayilungisa. Because uyabona even mina ngiphuma ekhaya ngisuke ngiphuma ekhaya nge-New Year.
Yeah.
If ungalalela i-Radio Zimbabwe, izinto lezi zive zikhulumwa before. new government leva di kona kama nanga kwa kuyafana vasa kumaji lezo za kudala lezo. Manja angkem kuti kona into izolunga because you want to mau ufuna kugivela imoto vati imali yako isefonini kama kuti mau ufuna kugivela ibhasi vati imali yako isefonini abafuna imali yefonini bafuna imali ye cash tera lava. Seyinkinga ilapho uta imali yako na yahlupha itholakala imali yako.
Oh hey. When ungapi kwakatheso so ungapi kwa South Africa?
Yeah, ngise Pitori.
Oh, Pitori. Ubuhambile nini? Ugcine nini ekhaya?
Ngiphume ekhaya nge-New Year.
Ngifike
izolo, ngifike izolo, ngisuke ekhaya nge-New Year.
Ah, okay, okay. Kodwa khona kunjani nxa ukhangela ukuthi sokulo hulumende omutsha? Kuyatshengisa yini?
Akutshengisi next because izinto zakona nemigwaqo ayihambeki ayikho into leizokhombisa ukuthi izinto zizolunga. Asazi khona le madrobheni le but lapha kufana namadrobha amancane labo esireti nale ma-rural area kusafana. Ya ngibe ngifuna ukukhuluma into le ingahambelani kona loku sikhuluma kumanje ungangivumela.
Ye ungakhuluma.
Yeah, ngibe ngifuna ukukhuluma nge-MDC kuthi i-MDC mina angiboni la iyakhona because uyabona kungcono bafake oro uNelson Jamisa because uChangirai ugula right through hlala sesibhedlela manje ngibona ukuthi into lesengiyibonile lapha emakhaya i-MDC angithembi kuthi masizobuya kuma-election sizoba maybe sitholile inye i-opposition party ngathi ingcono because uyabona ukuthi ama-policy e-MDC anekinga ngoba abakhombisi ukuthi mabafuna i-vice president babona kufana nokuthi siyazi ukuthi uThokozani Kupe niwe aba kuyi-vice mara bathi bayofuna abalandeli bayi-2 akuvotiwanga kwenziwa njani but ngibona but ngemdlalo engibona ngayo ngibona ukuthi i-MDC angiboni la iyakhona ya
ah okay hayi sibongile ngembono yakho
ya yeah, danke ne
okay thank you so much yeah. Jonga the caller there is saying the situation is bad. He was there from he left yesterday and he says the situation is bad and it's actually getting worse and also he's not happy about the situation within the opposition. He says why doesn't Mr. Tswangirai pave way for someone like Nelson Chamisa. Yeah.
But on that one, is it not like the party has to hold some special congress or something?
He had an explanation for that. He says Thokozani Kupe was the one who was elected by the people. So why doesn't, if she can't take over, then Nelson Chamisa, I don't know why he's choosing Chamisa. But he had that point that Thokozani Kupe was chosen by the people. So anyway, that's another issue for another day.
Yeah, that's okay. Regai tumboenda kuna vachikumba. Vachikumba, mchiri papa runarega?
Diripo mkomong.
Inyaya imu yanga ishi tarisiru one wano, imima amuru kumusha, zikuru tunungo tarisira utu wano, waruku wana erisho wano tarisira. Tambo kwa mshara nyaya kunetza kwa shimu ya shimshirimu. Kupa nyaye kuri mapa. Tinuno kuti urumende iri kubatsira varimi ne nyadzana command agriculture zvezvikwane command livestock. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingapundutsa nyika mukati meurongwa hurumende.
Kudai zvanga zviri zvinhu zvinoitwa pachena. Zvokuti munhu wese as far as you are a Zimbabwean citizen without being affiliated to certain political party unokwanisa kuwana zve command agriculture izvozvo. Taizotaiwa zvinokwanisa kupa pandutso kuvanhu vekuvana veZimbabwe. But zvinhu zvinongopiwa nokuti uri kubva from the political home yani. Kana uri wekwe non-MDC supporter, you won't be able to receive those fertilizers or mbeu dziri kupiwa vanhu because vanenge vachiti we opposition. And vanhu vacho kuzanitefa havasi futi vese vari kuwana mbeu kana fertilizer. Zvinoreva kuti vanhu vachitarisa zvokuti uri kuvanga uri kupi uri kuchikwata chipi chezanu kula kostere kana kuti uri G4 aligned. So hazvina pundudzo but chatinoda ndechekuti kana chikafu chedu kana mbeu yauya kana fertilizer yauya ngaipiwe mavu ngaipiwe vanhu as far as they are citizens without engaging the political affiliation yemunhu.
Ko Koyawo nyaya ye utungamiri mwe MDC yataurwawo na nemumwe mutereri bizo hangu kuti nyaya yanga isiri muhurongwa kuti tingakurukura pano pachirongwa imiwo munoiona wose
no inyaya yakanaka sekutaura kwaita I think he presented his facts according to what he wants to see happening. As MDC, it has got a constitution. Leadership change can only be done at Congress or extraordinary Congress or a National Council. A National Council is the highest decision, is the highest decision making body in between Congress. Inasmuch as I'm not the rightful candidate to respond about that, but in the Nengoro and Takuziva, Kambijana, what is it that is supposed to be done when you're about to institute the leadership change in a party? You know, we will wait for our constitutional bodies, Edu, which happens to be the National Council, Extraordinary Congress, or the Congress itself. Leadership change. Apana, aisi mwoswa, munu kutawura maone rake, kudai pambo dai, kudai padai. Aywa, ikozere munu, everyone have got the, that's, everyone is right to say what he or she wants to see happening. Saka ikozere hao, matawura haita right. But now it's up to, he must now convince the National Council people, those who sit in the National Council, so that they present that before the National Executive, the Standing Committee members. If we can angabudiri or angaita rombora kanaka, so kwasa kutenda kwa extraordinary Congress, depending on kuti vanhu vaona sei muono wake, kurwara kwa munhu kuti President Changere warwara, so he must leave. Must resign. I think is something that is very much unfair. We don't discriminate against illness. Everyone is susceptible to be ill, to be sick at whatever time. Any day, any time. I was going to go to Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you so much. Wachikumba ramba yanyu muri parunare. Christine mwe wadare wedu tinava Dennis Juru wanoe mutungamiri wesangano re vanotengesa kana kuti vanotengesa miri kunze kwenyika re International Cross Border Traders Association. Vajuru makadi.
Tiripo makadi mkoma jonga ne vadare venyu Naro goredzwa
iti. Aiwa, goredzwa iti. Naro, nyaya turungo kurukura ndee kuti wakaenda kumusha. Neva inzgoza iti kumusha wango tuzo kutushandu kuza. Waita risira wakaona ziri kwehere. Nukutu wa mwaita, tukenda kumusha ke kutanga after makura kati kuti. Nenyaya kuti waiwe mtungamiru wenyika varoba tumukabe. Awajisiri pashikaro. Wamuwa jita, regaiti endi tumbono shuo nirapa munosefo jika. Ndo nyaya turungo kurukura. Asika na mune imwe nuko na ukurukuri kamdariro tineisea. Pano apana makuwa embuka ngati taurei
hongu mkoma tataka tarisiro shanduko huru chaizo ni matauri wayanga chitwa nyaya ye kuwe pachigaro kwa wamuna nkagwai tese tarisiro kutikuku shida kwa Zimbabwe kuchaita shanduko huru asi taona sekunge shunenge shiri pa mapepa varuku wanza pa mapepa shunu shavu. Uye sere kutaura kwamboita vachikumba nyaya iripo ndiye kuti hakuna chinhu chitsva chatiri kutarisira chichaunzwa nevarume vagara vari muzani PF uye vari mukabinet kwemakore 37. Isu tichingozvarwa takangosvikira zani PF iriko vamugabe naivo same ministers iwayo. Saka andione zvinhu zvinobatsira kuti bhazi rafa rakapakapa rafa. Shows ngati chingei driver. I think bus gara katopaka ndori ngatochinjwa kutonzi aiwa ngakuuniswe bus rimwe izvozotakura vanhu vaende kwete kuti mori taurira izvo nekuti nengoti driver achinjwa saka bazi raakutoenda handione zvichifamba zvakadaro. Vamunangagwa vakauya muSouth Africa muno mutikano vacherera kuSouth Africa vachitaura zvavaitaurawo kunyanya nehondo yekufamba kwavakaita. Zvairatidza kunge zvine hopu zvavaitaura, asi ndiri kuona kuti panenge pasina hopu yakanyanya. Ndofunga nyaya yekungoshaika kwemapurisa mumigwagwa ndo chimwe chechinhu chavanenge vatigonei. But still hazvisizvo zvinganyanya kuita kuti vanhu vadye sitereki izvozvo. Pari kudiwa zvinhu zvinoita kuti vanhu vadye. Ukatarisa iye zvinoizvi mabhodha kunzi kuzara, vanongori same people yavo vainongonohodha nekusengesa ndivo vaitozadza bhodha. Uye nyaya yesystemu yavo yei yange yakatodhakwawo zvayo yezimura ndo yaizadza mabhodha, zvikabva zvaita kunge vanhu vaita chipatapata kumhanya kuenda kuZimbabwe. Asi zvinhu chaizvo hazvina shanduka yazvaita. Of course ngavapuhavo chanzi yekuti vaningirike kusvika panezoitwa maelections iwayo tine chingona kuti vanenge vaita shanduko ipi. But I don't think kuti shanduko ka inomboda time yakareba serei. Pane zvimwe zvinhu zvekuti vakada kufumuka vakatochinja mutemo kuti posa haichisipo, hazvitomboda kutombonopirwa midzimu kana kuti kunodii kuti posa ijitwe. Posa inongomuka isipo semaitira vaingozviita. Mauzira vakaita haina kumbotora kana mwedzi yakawanda 90 days kana 100 days zvavari kutaura gadza. Ngavabvise zvavanokwanisa, ngavambozvibvisa tivo zvimuke zvakabviswa, kunze hakuchisina posa, hakuchisina mutemo wakati wakati. Mapurisa ese aya matrafic aya ngaabviswe ese, titange kuona matrafiki matsva anodzidziswa zvetrafic asina kutrenwa zvechipurisa zvekuti parod unozi ndaakukuita cheri ndaakukuita sei. Tiri kumboda kumboonawo upenyu hwakanaka. Hatichada zvinhu ngavatibvisire izvo zvavakaita zvanga zvakakana kasiko kuti vari kuti zvakaitwa navamugabe, ngavazvibvise kana mangwana chaiyo.
Kupanyaya yekuti vari kunze munge muchivhota, tambotaurawo nevamwe vari kuti vakatomboenda kumusha vakanonyorisa kuvhota, imiwo mune urongwa hupi? Nokuti dzimwe nguva mumwe musi kunongomuka kwakanzi aiwa maakukwanisa kuvhota muri munyika dzamuri. Zvii zvamungataura? Nokuti pachine nguva here yekuti vanhu vanga vachizorejista?
Zvamunoona, of course tingati zvoni nyaya yakanaka, but nyaya yachona ndiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vezimbabwe vari kunze kwenyika, tingangoti 20% yevanhu vari kunze kwenyika muzimbabwe, kunze kweZimbabwe ndo vane mapepa ekuvhota. Remember zvikanzi vanhu vari mudiaspora ngavavhote. Kunonovhota kazhinji chaiva ndinoziva inini, kunovhota munhu ane pemiti. Ndoumbowo wokuti unogara kunze kwenyika uri mugari wekunze kwenyika. Zvinokatasa nyika yakaita seSouth Africa ine maZimbabwe anotosvika kana 5 million. Pa5 million iyoyo vanhu vane mapemiti havasvike kana half a million. So still inongori problem, but still problem yevasina mapepa haifanwa kwasikita yevane mapepa. Ngakuitwe kuti vane mapepa, vane mapemits avo vakwanise kunge vachinovhota. But nenguva yasara iyi, kana zvakanetsa kudaro kuti vazviite munyika kuti kuregistre vanhu kuvhota ne PVR iyoyo, handione kuti vane mukana wekuti vaite kuti vari kunze vavhote. Uye zvekare hurumende yeZANU-PF haitrusti vanhu vari kunze kwenyika kuti ingavavhotere. So rimwe dambudziko guru iroro rekuti vanogona kuve vaine mweya wokuti ava havativhotere, saka havazoisa simba rakawanda. But isusu tanga tichitiwo sevanhu vari kunze kwenyika tinokontributa zvakanyanyisa paekonomi yeZimbabwe. Iye zvino izvi unotoona kuti nyika itorarama kunyanya nemari dzatotumira kumusha. So vanofanwa kutipawo mukana wokuti tisarudzewo hurumende. Kana tichovasarudza ivo, tovasarudza ivo. Kana tichiri tiri kusarudzawo vamwe, tisarudze vamwe, tizvisiyana nekuti tinenge tichisarudzani.
Aiwa, maita basa. Thank you so much. Please do stay on the line, Chris, tine muteereri.
Iye chonga silo macho kunjani?
Yaphila baba.
Iye ngilenelisile yini igama lakho? Ngumacho.
Mushosho.
Oh, mshosho. Ninjani ma?
Siyaphila baba, ninjani?
Ye, ungaphi komhla?
Mina ngiseSouth Africa lapha.
Oh, iSouth Africa ngaphe Johannesburg.
EJohannesburg yahlala khona eJohannesburg.
Okay. Ungasiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje?
Noma ngilibambele ngaphakathi kodwa ngiyalizwa udaba leli kuba ngindawo udaba lamavoti.
Ye, bese
ya ngibona
besikhuluma la ngokuthi abake bavakatshela ekhaya, uke wafika ekhaya?
Hayi, ngalesikhathi azange ngifike ngivakatshele ekhaya, bengilapha egoli, azange ngiyefika khona ekhaya.
Ah, okay. Ah, ungasipha-ke imibono yakho.
Ya, mina bengifuna kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuvota. Okubalulekile ukuthi isize i-government yasezimbabwe isinikeze nathi ithuba esingaphandle ukuthi nathi sifake ivoyisi yethu kuvota. Kodwa ngesimo esikhona kathi sekhaya nabaphathi abakhona kathi sekhaya angiboni kwenzeka konke lokhu. Angiboni kungayenzeka konke lokhu, kodwa kufanele basinikeze nathi sibe nelizi kulabo baphathi azosiphatha, ngoba nathi sinje sinesifiso sokuthi sivikele ekhaya sesibenzele ekhaya. Laba bantu sibele sibele sesibenzele ekhaya kumele bakhethe nathi sibe nevoyisi kulaba bantu bazosiphatha.
Hayi, kuyezwakala Sibele. Kodwa wena wabhalisa yini kuvota?
Angenelisanga ukubhalisa ukuvota ngoba bengilapha eSouth Africa.
Okay.
Kodwa ingazukubhalisa zonke nginazo, zonke ngimphelele ukuthi ma ungathi kuyabhalisa kusasa sizovota singapha, ingazange ziphelele.
Hayi, kulungile, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Siyabonga baba.
Yes, John Guy, the caller there is, is insisting that voting is the right way to go, but he says he doesn't see a free and fair election because of the circumstances, I guess.
Which circumstances?
The electoral reforms.
The involvement of the army.
The reforms mostly, and, He hasn't even registered. He says he wished that he could register when he's in South Africa, because he's that kind of person who, because of work commitments, he couldn't go to Zimbabwe. But he says, right now where I am, I've got all the paperwork, but I can't register.
Hey, Vachikumba, mchiripo yere pano nare. Hello, Vachikumba.
Yes, I'm still there.
Okay. Maybe you can give us a brief description of what you saw in Zimbabwe, not looking at the political issues or the economic issues, but general standards of living.
Yeah, general standards of living, nothing has changed much. People, they are still suffering the way that they were during the Mugabe era. They are still under the same conditions. Nothing has changed. Actually, what they have changed is the prices have skyrocketed in supermarkets. People, they cannot access cash, even Echo Cash. If you want to get cash, maybe through Echo Cash, there are some 20% fee added on top of the amount that you want to get from Echo Cash. Echo Cash is the only means of what I can say, liquid cash that the people are getting. But for you to get $20, you need to add 20% of $20 on top of the amount. So people are suffering. The prices, those fees for EcoQuest, they are far much higher than the banking fees. So the situation there, people are really suffering. I was in my rural area, Chipinge West. People are suffering. There is no cash. South Africa, like us, who went there with some little runs in our pockets. 100 runs was going for seven, I don't know if I can say $7.50 or seven fifty bond. And that 750 bond, you cannot buy even cooking oil in a sugar for 100 rand. Yet, when you are in South Africa with that 100 rand, you can buy cooking oil 2 liters, which goes for 29 rand, 2 kg sugar, which goes for some. So, you can buy even 2 liters cooking oil, 2 kg sugar, 2 kg rice, salt with 100 rand. But when you are home, you can't buy 2 of the 4 items that I've listed above.
So the prices are way, way too high.
Way, way too high. way, way too high. Let me give you an example. I bought 2 liters for cooking oil at 29 rand in South Africa. But back home, you're going for $4 said. It can be dollars or a bond, which is something like 70 rand when you're in South Africa. So it's not affordable. It's beyond the reach of many people. And we are talking of rural people, rural area people, who are not having any source of income. So things are really bad back home. They haven't changed.
Yeah, Chris.
Yeah, too bad. Anyway, let's go to Mr. Juru. Mr. Juru, when I skis a cloak lalapa, wasi pa imbono yakho ngokubana bakhona abanye abayekele ukuya ekhaya ngenxa yokuthi besabela udaba lwamaphepha. Ungasitshela nje ngodaba lo.
Ngibenze VFS Center la kuyenzwa khona amapermithi Gauteng. Le ndawo ise Midrand ibe ngikhona namhlanje. I spent the whole day there. Kunabantu abaningi. Kunabantu abaningi kakhulu. Wazi abantu befika basika isi balethwa ngamabhasi. The way basika ngakhona. And you know, ama security akona, they are corrupt. Ukuthi you know, uyangenelwa ngomuntu ongela even i appointment for that day. So abantu, you know, sometimes they end up bengatholanga ama bengakwanisanga ukusubmit ama application forms abo for those abane appointment that day because of corruption in my security corner. So abantu, they wanted to make sure that baya submit ama paper abo first thing akahambe ekhaya, because this is life. Without eternity akula mpilo, bazophila nzima. So I'm sure the reason why abantu bengahambanga ekhaya is because bafuna ukulungisa amaphepha first, and then amaphepha sewe right, bengawazi ukuhamba or ukuyenza anything.
Jonga, you get that point. He says most people probably couldn't go because they are still trying to process.
Wait
their
for the ZEP.
He says he went there today where they are processing. He saw dozens and dozens of people as if they've been bust in.
But didn't they close that the deadline, wasn't it?
It was extended.
Oh, okay.
Yeah. So, Mr. Juru, the extension goes up to when?
I think I'm not sure of the date because it depends with who got the last day, but they closed on the 3rd of November, to apply online, but they can still give you end date. So I'm not sure of who is the last person. It was closed. The online application was closed on the 3rd of November. But receiving applications, they are still receiving, and you can't know who is the last person. Yes.
Ya, zvakaoma. Regai timbonzwa kuti vachikumba vari kuonawo sei tichitarisa nyaya yematambudziko akatarisana nevana veZimbabwe zvikuru vari muSouth Africa. Vachikumba tiri kutaura nyaya yevanhu vakamirira magwaro hanzi navajuru. Zvinogona kunge zvakaitawo kuti vamwe vane chitsama vakunikana kuenda kumusha nenyaya yekuti vanga vachimhanyisa-mhanyisa nyaya yemapepa iyoyi. Mune vamwe here vamunoziva vanga vakatarisana nedambudziko iroro?
Andinoziva vatori nedambudziko iroro. Hapana kana one of all the people that I know in South Africa vakakwanisa kuprocesserwa mapepers, paperwork yavo, mapermits avo, maZPS permits. Vese vandinoziva, hapana kana one ati auya nepemit yekuti zvangu zvakaita. Vakaita maonline application, vamwe vachitoendako kumaVFF centers ese akaanaunzwa, but there is nothing tangible. They spend the whole day waiting for the processing of the papers, but nothing is coming out of the process. So it's just a tiresome process, and nothing tangible at the end of the day. Chinokwansawa munhu achitaiwa ini ndazotora the whole day nhasi asi ndazowana permit yangu. Saka as it stands now, handisandawana kana mumwe one person hake munhu wana auya achiti permit yangu yakabuda iri apa.
Hata atanga kubuda here mapermit kana kuti vanhu izvezvi vachiri kungogadziridza waro wemapermit.
Ya vanotouya ungatomeka an application unobva kuto nemarisi dzese ungaita zveseka hasati atanga kubuda ka. But kutopedza process yacho. That process yekutoti ndakatopedza everything ndangomirira kuti azo issue out. Hapana ava successful pane vandinoziva.
Maita ramba yanyimuri parunhare vachikumba. Touya kuna kune vajuru. Kune mikana here yamuri kuona ingaita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vade kudzokera kumusha kunotanga mabhizimusi?
Yes, yes, hapana mukana wato watarizika. Asi mukutaura mumasocial media tinoona kuti vari kutaura chaizvo kuti aiwa zvaita zvaita. But hapana anoda kuti anove aitwe muenzaniso yekuti zvinhu zvaita muZimbabwe, because nhoroondo yehurumende yeZANU-PF vanhu vanoiziva. Saka iyezvezvo vanhu vakangomirira kuti regai tisange tamboona, kana zvaita tichazoziva kuti zvaita, tichiona kuti zvaita. Hapana aroda kuenda kuti anoti inini ndakunoita zvinhu. But vanhu hope chaichaiyo uchitaura nevanhu, vanhu vari kuti vane hope, because hope yaishi yekuti vanoda utungamiriri huripo, but vaya vasingadi utungamiriri hwavamugadzi. Saka nyaya iri itoripo ndeyekutoti vanhu vakatomirira kuti vaone kuti zvaita here. Saka mukumirira kuona kuti zvaita here ikoko ndomukusatoita kwezvinhu kwachona, because ivo vari kufa vange vachinoita kuti zviitika vakangomirirawo kuti zvaita here. Saka I think vamunangagwa vakahwina maelections ari kuuyaya, vanhu vobvuma kuti anga ari free and fair opposition yoti aiwa tadyiwa hedu, aiwa vanhu vati vanoda vamunangagwa. I think vanhu vanotanga kuenda kuZimbabwe vachinoinvesta. Uye 100 days ndavakataura izvi kuti pachange paitika zvimwe zvinhu, kutosungirirawo kwavakaita kuzvinofunga kutoti zviitike. Zvikaitika izvozvo ndofunga vanhu vangatange kuchitounyevenuka kuti kunenge kuhanani hende. Kuti chimwe chinhu chiri kutyisa vanhu futi mukoma Jonga ndechekuti izvoni, sezvo takatatana nemaelections kukahwina opposition vari muchiuto vachazobvuma here, kana vagona kumbobvisa vamugabe vemuZANU-PF vachabvuma here kuti kutonge opposition. So vanhu vanogona kufungidzira kuti kunogona kuzoita kusagadzikana muZimbabwe mumashure mesarudzo dziri kuuya idzo, kana zvikasabuda sezvinenge zvichitarisirwa nevechuto. Saka izvo zvese izvozvo zvinoita kuti kushaye confidence mumainvestors.
Thank you so much, Vajuru. Please do stay on the line. Christine mumwe wevadare wedu vatinomambeu vanove nhengo yeZimbabwe Exiles Forum. Vamambeu vanogara kuSouth Africa asi pari zvino vari muZimbabwe kwavari kushanya. Vamambeu, mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei kuZimbabwe? Ndo machingamidzira atingakuitai nhasi pachirongwa.
Kwazwai mukoma Jonga navateereri vose.
Aiwa Esteri watano kuno.
Chekutanga tinoda kuti nyika yedu yeZimbabwe inyika yakanaka, ndiko kwambiri zvangu ndichitaura neni. Dambudziko ririko, mapraizi ari kuita senge hatina kumira zvakanaka. Saka chikurudziro chiri kuitwa navanhu ndechekuti dei hurumende yavamunangagwa yagadzirisa nawo dzamapraizi kuti vanhu vagore kutenga muzvitoro. I think ndo dambudziko rokutanga. Chechipiri chandinoda kutaura ndechekuti vana veZimbabwe vaibva mune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa vakanga vachishupika kana vasvika pabhodha kuti vauye nezvimafuta nezvisipo nezvimwe zvakadaro daro. Iko zvino yazvava nyore, vanhu vari kungouya vakatakura zvisipo zvavo, magrocery avo, vachikwanisa kuzoriritira mhuri dzavo. Chimwe chinoonekerawo chachinja mukati memafambiro emigwagwa,
mapurisa yanga gara achitambudza mugwagwa hakuchina naivo vatinoona vari mugwagwa vacho mapurisa acho ane hunhu awane chiremerera saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuona mukati menyika yeZimbabwe chimwe zvetinofadza kuona ndechekuti mukati menzvimbo dzinganzi nzvimbo dzekuzvira zvakaita mahotera nedzekutandara munoonekwa muchiita senge mune vanhu vakati wandei kupfuura mazuva akare zvinoreva futi kuti inyaya yezororo uyezve nekupinda kwavanhu vakawanda mukati menyika then chimwe chatinoonawo ndechekuti kune zveupfumi nokuti zvine upfumika ndo zvakakosha kuti ikonomi yedu isimuke ndakasvikawo kumahofisi eZimbabwe Investment Authority vachitaurawo kuti vari kusangana nevanhu vanobva kunze kwenyika vamwe vana veZimbabwe vari kuda kuziva kuti vangadyara mari dzavo sei mukati menyika mune zvipitipiti mukati memabazi ehurumende evanhu vari kuuya kuno kuzotarisa kuti chii chavangaita kuti nyika ifambe asi chandingangotaura hangu ndechekuti as much as people can be skeptical I think we should not remain skeptical. We should put the system to the test. Vane chido chokuita mabhizimisi munyika yeZimbabwe, I think this is the right time that they could do it. Vanodawo kudzoka kuzogara vachizotsvaka mabasa vangaita matambudziko. I think it's not yet the time yekuti vauye kuzogara vachitsvaka mabasa. Asi vane shungu dzemabhizimisi ngavauye. Ndamboendawo kumabazi ehurumende kuya kwataiziva kuti kana tikaenda usina appointment vanga vachingokutarira vasingakupi sevhisi asi mune mabazi wanda svika ndichifambira zvango zvandanga ndichifambira tanga richitambirwa kana kugashidza nemufaro vachida kuziva kuti vangatibatsira sei saka on the overall tingangoti Zimbabwe is getting better we have got problems here and there sekurwisana kwakaitika mukati medhorobha nezuro zviri zvinhu zvatisingakurudziri kuti zvinge zviitika asi Zimbabwe I think at the moment is on the right track albeit being somewhere here and there ndisida kuzoita
thank you so much ramba yanyimuri parunare vamambeu timbodzwa kune mumwe muteereri tine muteereri azonzi andizoni ndagona here kudaidza staili makadi
ndinofara hangu mukoma makadi
zvenyu ndiri mupenyu zvikuru ndagona here kudaidza zita renyu
magona chaizvo
pakanaka muri kufona muri kupi South Africa.
South Africa wongu.
Aiwa pakanaka, makakwanisa here kunge muchienda kumusha pazorora.
Mukoma tarashoka dzvuri pabasa, ndina kwanisa kuenda zvoti tsika navamwe vadzoka, ini totoro time okuenda kutombo enda kukumba.
Ehe. Aiwa izva hazvikutaise kupinda muchirongwa, chirongwa ndicho chitipewo pfungwa dzenyu.
Mukoma vadzoka toda kutaura ndi city vanhu vazhinji kusakangana chezuro neho. Ava vanhu vamwe chete zvakada kusana Mr. Mnangagwa vakauraya nyika vari pamwe chete navarobert vazoti varobert vakauraya vega mumwe nomumwe ainokora achiendesa kumusha kwake zvino inini ndirikuti kuvanhu vese veZimbabwe ngativapei mukana wekuti vachitora zvokuti vapedzise zvakanga zvasara kunyanya masoja bhozo vari ambisha kuti vaite sei vazadzohome dzavo ngativapei mukana kusvika panamanext election this year vatore vazadze home dzavo then zvinozobuda very after vazviaccept because this 6 months or whatever 7 months inguva yekuti vatore zvakasarira namarango nezvimwe zvakasarirasarira zvese zvavanga vasiyana namugabe vatorewo ivo kuita kuti vasazoramba maelection vanenge vadyiwa Zimbabwe haidi kuridza bendera kuti vanhu uyai muinivhesiti kunoinivhestwa kunoonekwa kwega nemabatsirwo anenge achiitwa basa nehurumende nemitemo yemaproperty right nemitemo yakafana nekuti chii kana uchinge wadyara mari 60% yonziyoyo wakutora 49% inini muri dzwedu zvinongototora 51% azvii zvino inini ndinoti hakuna munhu anoridza bembera kuuyai kumba kwangu uyai kumba kwangu munhu anouya ega mushure mekuona kuti izvo zviri pamba apa zvinhu zvinoyevedza zvinhu zvinofadza
asi
seza vanhu iri shato iri kunyangira kuti kana vachinge vainivhesa vozopamba sezvimakaita zvimwe zvinhu vazoona
mukoma azonzi ndikubatei muromo ndinoziva dzimwe nzvimbo mune maya matunhu kusanganisirawo kumusha kwangu munhu akaita ndari anotodaidzira vanhu kuti kwaita ngome kana kuti ane ndari saka Zimbabwe haingatadziwoka kuchevedza vanoda kuuya kuno investa
uyu anokaizvebeberekuti kwaita ndariga kumafaro nekunodyiwa kunonwiwa kune munhu anoshedzira kaudya tsvimbo mukuru kuti anenge auya akaita zvinhu zvake zvamadatora unoona kuti uri kwako nehoma ichiwako avauye namundari kwako asi mazoonaka ava vanhu vakatoratidza mavara avo mainvestors avakuziva kuti vanhu ava kwainvesta vanokupamba zvinhu mangwana otora those are same people vakanga vari
pa7hakuna kutirwa makanzwa yenyu kuti mutemo mumwe iwo weindigenization wakarerutswa ka zvangosara kuzviwanikwa zvakaita seplatinum nemadiamonds but zvimwe zvese izvi hakuchisina mutemo we5149 kurakidza shanduko ikoko
ndakazvinzwa kuti izvi zvakashanduka zvakasemitemo yakaita saiyoyo asi musakangani vakomana kutizvo vanhu ava hakuna kwatoenda navo nekuti makavatendedza okay vamunangagwa tingati dzinguva vakangorerusa pfungwa dzavo vakada kuedza shanduko asi kwana china masari torutavana mazita minister of finance avo vakambeiva ndinzo kumainzichakuchakuta variko vachiri kuthea still around thison asi mazoonaka hakuna shanduko ingaitika uyezve vanhu vechiutu kana vakutiweta hakusiya basa rangu rechiutu ndakanopinda kuupresi zvinoratidza pikicha yakanakana ndinoera varume kutizo munhu nekuti waona kuti tabvisa munhu nechisimba nekuti kuu yakarohwa yeya kunyange vanhu vaifara vaingofarira kuda kwamugabe kwete kufarira kuti vanhu vaivapinde mupawa sezvineiwo pawa racho vakapindzana lejasepati ezanupf zvino izvozvo ndezvepati yavo zvezvewida nezvepati zimbabwe awaste election all what is happening ndezvepati lezanupf let's not get concerned too much about or excited about ngativei vanhu vari focus nyika iyeri yaka ini zvakawanda zvokuti vanhu vangona kurenyata nokuda kuda kudzokera kunyika dzenyu vanhu vakwana tiri kuda mainvestors
bakane
matepu hakuna anouya ii diaspora you can't call me kutanhu yaikumba muinvesto why should you call me
maita basa maita basa zvikuru mukoma zonzi
mokuda kuchindifondera munoona chindifondera wova
thank you so much aiwa tichanamba tichikubatai maita basa okay, thank you, Chris. The caller, Mr. Azonzi, who is in South Africa, he says people should not forget the past so soon. There is nothing that is different from the previous dispensation, the government that was led by former President Robert Mugabe and the current president, Mr. Emmerson Mnangagwa. Mm-hmm. They are the same people. We have been in the same government for the past 37 years.
Mm-hmm.
Yes.
Mm-hmm.
So, but you know, sometimes people are just scared of like a snake.
Mm-hmm.
If it peels off that skin,
mm-hmm.
it's just not to vulnerable. And mm-hmm. it can stay there for a year or so.
Mm-hmm.
But if you just look at that, then you're afraid of getting anywhere nearer that area. We mm-hmm. used to do that when we were young.
And
but forgetting that the snake might have even moved closer to home.
Yeah, Jonga, let's go to Mr. Chikumba. Mr. Chikumba, how are you?
Yes, how are you?
Good. Mr. Chikumba, sorry to put you on a spot about your party, but you know we are having lots of questions of the visibility of the MDC. They're saying that you know by this time we know it's only like 7 months to elections, but you are nowhere to be seen.
You know the problem that we have with the people who are talking of visibility.
Mm.
These people, they might not be on the ground.
Mm.
We have got a lot of programs that have been lined up by the MDC, door-to-door campaign, people making people to register to vote in the rural areas.
But
so
Mr.
they talk of visibility, MDC is not visible in the rural areas. I actually don't understand that. And I don't know where are they getting that from.
But
Mr.
Chikumba, let me ask you another question before you go any further about this door to door. The question that people are asking is that fine, you have this door to door campaigns, but why now at a time when you are supposed to be testing the new administration? For example, we don't know if the MDC today asked for permission, to hold a rally. What happens there? Or after the rally, is there going to be violence? The system is not being tested. That is what we are getting. That is the question. Because this door-to-door, yes, we understand. But why door-to-door now at a time when you are supposed to be shaking that system and seeing what's, I mean, whether it's a democracy or the eyes are on Zimbabwe right now. Everyone in the world is watching Zimbabwe. And if something was to happen to the opposition, obviously people are going to see. But you are instead going door-to-door at night and sometimes we don't even know what time.
Oh yeah, I hear your question. You know, we are on a critical moment of registering people to vote, so it doesn't help to hold rallies or to demonstrate while it's taking time. The time that you can use, you must utilize this time. Because already the voter registration program has been extended, so we must utilize the extension. People must know everyone is for every rightfully minded person is every rightfully minded person motive must make sure that everyone must go and register to vote. We must motivate our comrades. We must motivate all the citizens to go and register to vote. Then when it comes to testing the government, the new government, if they are going to follow the rule of law, the time will come. But we cannot spend much of our time testing the depth of a river with the both feet. You know, Yura, you can't test the depth of a river. What is there now? Bora report with Ambram ground is easy. They're good one who must bubble the ground or register to vote. What depends on where the Sabu vote? A deadline, the other extent where I can't walk like to end up a ground demand. But we also need some reforms to be in place.
But don't you think just 30 seconds, like Chonga is saying, can you convince me to go and register? What yet you haven't convinced me that you have the policies that will make me vote for you? Is that not putting the cart before the horse?
Sorry, I'm not getting your question.
Anyway, that will be for another day.
Let's give Mr. Juru a minute. Pfungwa dzenyu dzekusiyira vateereri tibva tamhanya kuna vamambeu. Vajuru, ndofunga vajuru havana kugadzirira. Vamambeu. Vamambeu muripo here parunhare.
Ndiripo hangu ndiripo vashe.
Taura itinzwe.
Chamina ngotaura kuvana veZimbabwe ndechekuti we cannot live in the past. We optimistically with the future that is that has come before us. Saka zvekuti ngana akambodai ngana akaita sei, I think we judge people with what they say when they come to us, and we go back to their offices and test the strength of their words. And we are putting our government to the test. And if they do not deliver, people know what to do. They will vote them out in elections. But we cannot continue to judge our country on the past that on the past bad practices that were committed by the regime under Mugabe. That would be very unfair.
But Mr. Mambeu, kune vamwe vatori vari kutotya sarudzo kuti pamwe va hurumende haitambire zvichabuda musarudzo. Ngoti iga.
No, I think I regret it to my elections. No, but when I put it, you know, going to come back. As you see, it's also. So I'm going to go and check it. I'm going to check it. I can hear you.
Yes,
Hello? Mr. Juru, you're still there?
Yes, I can hear you.
Sorry, unfortunately, we've run out of time. We've been trying to talk to you. We wanted to give you the last word, but unfortunately, time is out. We'll get to you next time. That day was Mr. Dennis Juru of the International Cross Borders Association. We also had Mr. Oliver Chikumba, the MDC, National Youth Assembly in Limpopo, South Africa. And we also had from Zimbabwe Exiles Forum member Tino Mambeu. And from me, Chris Gande, good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, tosakana muzvirongwa zve Studio 7 zvinotevera.